Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 31 Gumiguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chokutanga nechokuti ndopokutanga Sadaki kubva 1980. Sadaki painonatso kumira ichiti sarudzo dzomuZimbabwe hadzina kuita zvakanaka.
Sangano reSADC nhasi richaita musangano mukuru uchapindwa nevatungamiri venyika pamwe nevakuru vehurumende kuti vakurukure pamusoro pezvinonetsa muZimbabwe.
Zviri kubuda mugwaro iro zviri kuratidza kuti mumamwedzi iri kutevera tichange tiine dambudziko rekuti tiwane zvekudya pamhuri zvinotikwanira nekuda kwekuti mari dzenyika dzekuchamhembe kweAfrica dziri kupera simba.
Mitengo yezvekudya inotarisirwa kuramba ichikwira munyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nasi chipiri, sangano reSADC risaita musangano mukuru kana kuti extraordinary summit wevatungamiri venyika nevakuru vehurumende venyika dzemuSADC kukurukura pamusoro pesarudzo dzakaitwa muZimbabwe muna nyamavhuvhu idzo dzakashorwa nenyika zhinji pamwe nemasangano akazvimirira kusanganisa chikwata chakatumwa neSADC pachayo kuzoona sarudzo idzi dzichiitwa. Musangano uyu waifanirwa kuitwa svondo rapera asi ukazonzi uchaitwa nhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe, mapato ezvematongerwo enyika, masangano akazvimirira pamwe nenyika zhinji vose vakamirira kunzwa zvichabuda mumusangano uyu. Imwe nyanzvi munyaya dzezvebupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions, Dr. Eddie Mahembe, vanoti SADC inotererwa zvikuru panyaya iyi sezvo akakarike kutanga SADC ichipindira munyaya yeZimbabwe kubva pakuwana kuzvitonga kuzere kweZimbabwe muna 1980. Dr. Mahembe vanoti vanofunga kuti SADC ichashedza musangano pakati pemapato ezvematongerwo enyika nevamwe vane chekuita nenyaya iyi.
Maonero angu zvangu musangano uri kuitwa neSADC uchava uyo unotaura nenyaya yeZimbabwe kuburikidza nemaelections emuZimbabwe anonzi haana kuitwa zvakanaka, inyaya yakakosha chaizvo muZimbabwe, SADC chaiyo nenyika dzese dzakatumira vanhu kuzoongorora sarudzo. Chokutanga nechokuti ndopokutanga SADC kubva 1980. SADC painonatso kumira ichiti sarudzo dzomuZimbabwe hadzina kuita zvakanaka. Tinoona zve kuti even AU rumbaranzwa wenyika dzeAfrica yakatiwo hazvina kumira zvakanaka. EU yakaita zvakadaro, nevamwe vakabva kuAmerica vakaita zvakadaro. Asi SADC yakanyanya kukoshesesa nokuti ndiyo inotererwa nenyika dzese nezvinoitika kumunyika dzemuchamhembe cheAfrica muno muSADC munomu. Saka ndinoona sokuti even mapato emuZimbabwe anoita ZANU-PF, TCCC nevamwe vakanatsokuta nzeve dzavo, vakateya nzeve kunzwa kuti SADC ichati chino.
Dr. Mahembe, sokuona kwenyu munofunga kuti SADC yave kugona kana kukwanisa kutsiura imwe nhengo yayo here? Ine simba here SADC rekuita izvi?
SADC peiri papapa ine simba rokuti zvairenga yataura zvinotererwa. Tinoona zvakamboitika muna 2008 pavakati veSADC ivo sarudzo dzaitwa hazina kumira zvakanaka, vakabva vatuma vamubeki ende vamubeki vakagadza vanhu vanga vachikwikwidzana pasi vanova vatsvangirana vamugabe vakati ngatitaurirane, pakazouya kuti mubatanidzwa wakazoitwa watinoti iyo GNU. Saka izvozvivo zvakakosha nokuti papai vachazosangana ipapapa pane zvichatotaurwa kuti maonero edu muri kuti sarudzo dzomuZimbabwe musi wa 23 August 2023 hadzina kuitwa zvakanaka. Saka chii chinofanira kuitwa? vamwanoti pakakura kuti pachikombatanidzwa vamwanoti vakura kuti vanoti National Transitional Authority vamwanoti kuti vanoti vachita rerun
munotarisirei kubva kumusangano wanhasi uyu Dr. Mahembe munozviona sei
ini maonero angu ndekuti handifungi kuti vachati any of those three vanogona kuti ngatichiti vanhu veZimbabwe vanova veTCC vanova veZANPF nevamwe vatinoti makey stakeholders chigarai pasi ii SADC kuda kutuma umwe vanoti facilitator achaita kuti nhaurirano dzavo dzisangane honzi imimi sevanhu veZimbabwe chigarai pasi muti toita sei asi kungodaro chete zvinenge zvatoreva kuti vanenge vachiti hurumende iri kutonga yamunangagwa hatisi kuirecognize hatisi kuiona sekuti yakabuda musarudzo zvakanaka saka chakatokosha ndechekuti musangano uyoyo ukangoti chete tauriranai zvinenge zvatovhura mukana wakakura vanhu veZimbabwe kuti vachitanga kuti vachitaurirana kuti saka kana sarudzo idzo dzinakiswa zvakanaka chii chetingaita zvinangobuda vamwe vanoti toda kuti tiite hurumende yobatanidzwa vamwe vanoti tadi kuti tiwane yatinoti National Transitional Authority inombotanga yambobata masimba zvimwe zvichitauriranwa mareforms achigadziriswa kana kuti zvinenge zvangobuda izvo asi maonero angu hazviiti kuti SADC iudze Zimbabwe kuti idai idai idai
Dr. Mahembe, veruzhinji vane chekuita nenyaya iyi here kana kuti ndezvevakuru vemapato ezvematongero enyika?
Isu sevana veZimbabwe ngatisapeta maoko tichingoti takamirira SADC. Pane zvimwewo zvitinokwanisa kuita zvakaita sekuti kana pakaona kuti kodzero dzevana dziri kumbunyikidzwa tinogona kuratidzira kana pakaonekwa sekuti izvo zviri kuitwa zvokuti mukuru wemabuto anonzi ava iye wepati iri kutonga yeZANPF tinogona kunyorera even SADC dzacho kana kuratidza kuti hatiri kufara nazvo nekuti mazivire ndinoita hakuna freedom inongopuwa vanhu kuti munongonzi mava free munotofanira imimi pachenyu kuti izvi hatizvidi izvi tinozvida panokwanisa kuti pana mukana wokuratidzira vanhu vachiratidzira zvichiratidzawo kuti zviri kuitwa hamusi kuwirirana nazvo
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Eddie Mahembe vari parunhare kusouth africa nestudio 7 asi mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANUPF vafarai marapira vanoti sarudzo dzemuZimbabwe dzakaitwa dzikatopfuura
ZANUPF tinoziva kuti chikamu chemaelection chakatouya chikatopfuura uyezve hatina chakaipa chatinotarisira kuti chikurukuru wekusadhak uyezve tinongozivisa kuti SADC haitipi mutemo asi sedzimwe nyika dzatakakomberedzana nadzo vanogarawo pasi vachitaurawo mafungiro avo vachitiudza tichitorawo zvinotivaka tichiona kuti chatinotora ndechipi asi kana zviri zvemaelection nhau yakatopfuura kwati seZANUPF musangano uri kugarwa hawo asi isu takutofamba mberi nepurogiramu yekudhevelopa nyika
avo vange vari mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANUPF vafarai marapira vari parunhare kuHarare nestudio 7 gwaro rakabudiswa nesangano rinozivisa nezvenzara refarming early warning systems network county fusenet rinoti kudhura kwechikafu muZimbabwe kwava kukonzera kutya munyika sezvo chikamu chikuru kubva pamari yemihoro chichienda mukutenga zvekudya richiti mitengo yezvekudya icharamba ichikwira ongororo iyi yakaitwa nefusenet ichishandisa mari yakabva kuworld food program Catholic Relief Services pamwe neIndava Agricultural Policy Research Institute nyanzvi munyaya dzekupiwa kwerubatsiro uye vakambotungamirira sangano reChristian Care vaForbes Matonga vanoti zviri mugwaro iri hazvifadzi vachiti dambudziko iri rakatarisanawo nedzimwe nyika kuchamhembe kweAfrica tabata vamatonga kuti tinzwe zvizhinji
nyaya iri kutaurwa neFusenet maererano nekusagadzikana munyaya dzezvekudya kuchamhembe kweAfrica inyaya inovhundutsa zvikuru nepamusana pekuti zviri kubuda mugwaro iro zviri kuratidza kuti mumamwedzi iri kuteera tichange tiine dambudziko rekuti tiwane zvekudya pamuri zvinotikwanira nekuda kwekuti mari dzenyika dzekuchamhembe kweAfrica dziri kupera simba zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica.
Izvi zvinorevei kuna Saimba kana kumhuri Reverend Matonga?
Zvazvinoreva izvi zvinoreva kuti mhuri haichakwanisa kutenga chikafu chayaifanira kunge chichitenga pamari yayaimbotenga nacho mugore rakadarika kana kuti panguva yakadarika. Kureva kuti inflation yaienda kunodzikisa simba remari yedu yekuti tigone kuzvitengera. Chingade kuti chizikanwe nevateereri vedu ndechekuti mugwaro refusenet riri kuragidza kuti dambudziko iri handi reZimbabwe chete, asi riri kubata nyika dzose dzekuchamhembe kuAfrica dzinosanganisira vana South Africa, Zambia, Malawi na Mozambique. Kuchange kuine dambudziko rimwe chete iroro. Zvinoreva kuti vanhu vanenge vasisina buying power yakanaka yekuti vatenge magroceries. Ende tichiziva kuti magroceries sezviri kubuda mugwaro iroro ndiwo anodya mari inotambirwa nemunhu ingasvike zvikamu 70% mwedzi wega wega. Kureva kuti pamari yatinotambira tinospenda mari yakawanda pane zvekudya, pane zvimwe zvose zvinhu zvingadiwa nemunhu muupenyu. Zvino izvozvo zvekudya izvozvo ndo zvisisachatengeke.
Reverend Matonga, senyanzvi mune zvechikafu zvabuda mugwaro refuse net iri zvinobata vanhu muZimbabwe zvakadini uye nenzira ipi?
Zvinotambudza nepamusana pekuti tiri kutaura kune vanhu vanoshanda. Zvino zvakadii kune vasingasenze? Nekuti kune vanhu vakawandisa vacho vasina salari yavanotarisira kupera kwemwedzi wega wega. Ivavavo vamwe vacho ndo vanenge vachinzi ari kurarama ne less than dollar per day mari yaanogona kubata muruoko rwake. Saka zvazviri kungoreva wawande zviri kutitaurira kuti tiri kusangana zvekare nedambudziko renzara yakati simbei. Nzara iyi inogona kusiyana nenzara yatakaita mumashure kuna 2008 yekunge muzvitoro musina zvinhu. Tinogona kuchiita nzara yekutarisa zvinhu zvirimo muzvitoro isusu tisina mari yekuzvitenga zvinhu zvacho. Asi izvozvo zvinoitika kwenguva pfupi nekutiwo vanhu vakanga vasingagone kutenga zvinhu zvinoenda kunoafekta kufactory. Zvinhu kana zvisingatengwe zvinoreva kuti hapana reason yekuti tigadzire zvimwe, izvo zvimwe zvichari zvakazara mumasherufu. Saka zvinozoenda zvonoafekta industry yotadza kuprodusa. Zvikanga zvadaro kureva kuti ikonomi yaakuondomoka, ndokuondomoka kunoita maeconomies. Topedzisira hatisisina industry, hatisisina retail. Saka anenge vava zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Ndo maonere angu vahwande.
Nyanzvi munyaya dzekupiwa kwerubatsiro uye vakambotungamirira sangano reChristian Care vaForbes Matonga vari parunhare neStudio 7. Zvichakadaro, imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzora mwoyo vakati Zimbabwe ichashandisa dhora rekuAmerica nedhora remunyika kusvika muna 2030, havaoni sekuti izvi zvichabetsera veruzhinji nekukurumidza sezvo mitengo yezvinhu kunyanya zvokudya ichiramba ichikwira zuva nezuva.
Kubvumidzwa naPresident Mnangagwa kuti US dollar ringe richishandiswa muZimbabwe kusvika 2030 inyaya hombe iyo iyi takatarisa muufumi hwenyika yeZimbabwe, nokuti kana ivo President Mnangagwa chaivo vaitombotaura maelection asati asvika kuti Zimbabwe ndora inofanira kunge richishandiswa muZimbabwe, nokuti hakuna nyika yati yambobudirira ichishandisa mari yeimwe nyika. Ndo chokwadi ichocho, hatizivi kuti ike zvine zvii zvavazoona kuti vachibvumidza US dollar kuti ringe richishanda kusvika 2030. Asi maonero andinoita ndokuti vaona kuti zvirongwa zvose zvoufumi hweZimbabwe zvaiiswa nehurumende nana vamutuli nana vamangungi avo kureserve bank uko hazvina kunge zvashanda. Saka hapana chingange chichinge chichavanzika, nokuti tinoona isu kuti zvirongwa zvakawanda ainzi mamezha ayaya mabhizimusi ngaachinje US dollar nezimbabwe dhora nemari yakati hapana waitevera kukavuya magold coin ainzi a ndoa achamutsa nokusimbisa zimbabwe dhora hakuna chakashanda nazvino ma e gold token aizenge achiiswa pamakombiuta apa achinzi ndoa achamutsa nokusimbisa zimbabwe dhora hazvina kushanda.
Profesa Masocha, sokuona kwenyu chii chakonzera kuti hurumende itore danho iri? Ine gwara rekugadzirisa zvinhu zvose izvi here?
Zuro ndizuro pano takanzova mutuli vachitaura kuti havachazivivo kuti chinoita kuti musikamutema unge uchingovapo nguva dzose ivo vaisa zvirongwa zvavo zvose zvavanofunga zvinoshanda chinyi ndokuratidza kukanda maoko mudega okukonewa kuti ndazvitadza. Saka ndo zvandiona chingogona kunge chiricho chikonzero chikuru chaita kuti vavone kuti Zimbabwe dhora haringadzosiwike zvino namamiriro azvakaita nokuti harina chinorisimbisa. Mimwe mitemo yavaiisa kureserve bank uko yakatadza kusimbisa Zimbabwe dhora. Hakuchina chimwe chandichavona chichingakwanisa kusimbisa Zimbabwe dhora kwamakore mashanu ari kutevera zvavone kwavo nehurumende ikabva yazviti ngatichimboshandisa Zimbabwe US dhora. Asi kunaka kwazvo kwokushandisa Zimbabwe dhora kuna paviri.
Profesa, tiudzeiwo maonero maviri amuri kutaura awa.
Kandingatini mavonerwo azvo navanhu kuna paviri vanga vachiwana vanozviwana vacharamba vachiwana mari yeUS dhora mune zvavanenge vachiita angava mabhizimusi mumabasa isingarambi ichiruza kusimba kwayo wanga achishaya uchawedzera kushayiwa nokuti hazvirevi kuti kushandiswa kweUS dhora iri kusvika 2030 richange richipuwa mahara. Hazvirevi kuti zvinhu zvichangonakira vanhu nokuti tazenge taakushandisa mari inotsvagwa nomunhu wese aiwa. Izvi zvinhu zvichaomesera ruzhinji rweZimbabwe izvi vagara vanga vasingatowani mari iyi.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDe Vries University muzvinafundo Elliot Masocha. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuZimlife.com, mumiriri weEuropean Union muZimbabwe vaJobs von Kirchmann vari kushorwa zvikuru mushure mekutenga imba inoita zviuru mazana mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti US$500,000 munzvimbo yeHighlands muHarare. Vamwe vanoti vaKirchmann, chizvarwa cheGermany, vanga vachifanirwa kutora danho iri pavanopedza basa ravo muZimbabwe. MuNewsday, chirwere chekolera chinonzi chiri kupararira zvikuru zvichinzi vanhu zviuru zvishanu vane chirwere ichi uye kusvika pari zvino vanhu zana nemakumi maviri vanonzi vafa nechirwere ichi. MuNewsday makare, sangano reZimbabwe NGO Forum rinoti vatsigiri vebato reCitizens Coalition for Change vanoita zana nemakumi mashanu vanofanirwa kutsvakirwa pekugara patsva kure nepavari kugara pamusoro pekurohwa, kubvutwa, kutsakatiswa nekutochwa kwavari kuitwa kubva zvapera sarudzo. Hurumende inoti kutanga gore rinouya musi wa 1 ndira 2024 ichange yava kubhadharisa marents panzvimbo dzayo dzose ichienzanisa neuremu hwedhora rekuAmerica. Mubati wehomwe webato reZANUPF vaPatrick Chinamasa vanoti deno vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari vapenyu vairumbidza sengeso chavangu tume chaiye kana kuti indoda sivili. VaChinamasa vanofara nezviri kuitwa naChavangu kubato reTRIPC. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Zvabvuma kushandiswa neZANUPF zvinhu masankisheni. Hakuna sankisheni riripo. Ivo maZANUPF ndo masankisheni acho. Hakuna sankisheni rokunda zanupf kana usingazivi vana vevhu. Sanction hakuna sanction hombe runokunda runzi ZANU-PF. ZANU-PF ndio sanction rauraya nyika muzimbabwe. Sakora mudzwa ne majina masanction. Iwo ndio masanction wane ZANU-PF. Ndio masanction mahombe acho na rauraya nyika. Ah musara kuti wane ZANU-PF muchika masanction. Ndii masanction acho rauraya nyika.
Ah uyu ari kutaura achiti hanzi. Chamisa he yakundikana wanza Bible he tibeta kuti vase. Kana uchitengwa nezano siva zvauri kuita. Siasa uri kuita ipoko tinyararira pauna nyaya uri kutengwa nezami iwe kutaura zvokupenga izvi zvinenge munogara pasi nechizami chako chamusatori bhoye ndari kuita zvinhu zviri raiti ende tinotomunzwisisa imi munongotaura muchingofamba kunge vanhu vari kunonga zvigubhu hamuna kana nyaya yamunonzwisisa chiri kuenda nekupi uratiswere tichiitirwa zina nebasa rase nei.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy, 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 happy. Wawe, 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 wawe. Mbaoka singa mkoma nazo ita chete. Ndumura mbipa jobe itapa. Iwabo, mwana wamae.
Hello Studio 7, hello Studio 7. Ini ndilangu taura, unia tijina ruwazi, wani nika ya Zimbabwe. Muno umu Zimbabwe, tinima resources, anokwane saku ushka 67. But arku pera chilutu wane machaini, uwe ZANU-PF waka ngodu ramisu wakataris. Nika inu ino tirwaza, vano tuwaka tura nika iniru, pasaka isu tukuripi songo siri, shwa tukisu wane nika. Vana ya Zimbabwe ngati sunuri. Hatinga kundu ine mwonti ze ZANU-PF. Isu, vana chiwinga madara. Dava indi vanogara kumusha tanzwa nenhamo. Ngatibetserei tikwanise kumukira hurumende vanhu veZimbabwe. Tinorwadziwa chaizvo nhamo tisu tinoonai vakagara zvakanaka.
Muzoro wepamuzoro wemukoma danonoka nokuchingamidzai pastudio 7 apo. Tizive kuti tingaita sei vanhu veZimbabwe. Izvezve mukatarisa Valerio kureva kuti military yose belongs to ZANU-PF. So kureva kuti munyika ukatowadzi one party state military ndezano police ndezano mwari wee todiko todini vachamisa hongu murikuedza asi marwa nezvikara potoda kutoti vanhu tibati mubatira pamwe ivo vana Ramaphosa vavavava ndee vari vamwe vasiyana nezvokupindira mukati mezimbabwe kana vasingazivi kugadzirisa ndimutongi gava werudzi asingagoni kugadzirisa unofanira kuita maenzaniso. Ndatenda hangu.
Pastudio 7, pastudio 7, munofara here mose, wana jonga, wese, wanu, washamarare, pastudio 7, wana blessing zuru, wana tatano kakawande. Ini ndino shungudzika, stereki ni wano wanoshura wachamisa. Zotambudzika chaizo ni wano wanoshura wachamisa. Ndizi kutuwanda watu wachamisa waite sii. Zwaru kutuita, zwakatu kubana, zwakatu ita, zwaru kutuita, zwinoto zitenda chaizo, zwaru kuita. Saka, wano musarambe mchimushura, zwakanyanya, zwamuru kuita. Munoda kuti aite sei imi muchiona kuti Munangagwa akaita kutsikirira vanhu vese vana Maraba vari anda Munangagwa mapurisa anda Munangagwa masoja anda Munangagwa saka munoda kuti aite sei tese mune mukuru wemasoja abva agadzwa apa mamanji kuti aite ashande muofisi maofisi muzanu-PF tikashandire muzanu-PF saka imi munoda kuti aite sei regai zvakadaro muone zvichaswanyana zvega zvega masoja nana Munangagwa zvese nana Chiwenga regai zviswanyane zvega zvega imomo muchaona kufamba kwenguva kuti chichi chaitika imomo. Iye mkure maso jakasangwarira ba mai manjari kuswanyiwa mire mone.
Muri kuiona sei nyaya yamunangagwa na Ramaphosa iyi tiri kuurayirwe nyika ngeSouth Africa. President weSouth Africa ndo waifanira kuda ichiyananisa nyika yedu yeZimbabwe Chamisa naMunangagwa. But uripo pakuti urayire nyika yedu president but unouye chiti inini budai munyika mangu vana vake vanoderwa apa panofanira kufaitwa kuti tisabude muno nekuti isu takaurayirwa nyika yedu napuresidendi wemusouth africa.
Inzwai kava namukoma tanonoka wandi mashoko anoitika ndeyekuti ZANU-PF ine dambudziko rainayo. Vanhu vezimbabwe vanofanira kuzvinzwisisa izvozvo kuti mauto emuzimbabwe ari pasi peZANU-PF. Mauto emuZimbabwe akakripichwa. Tarisai muone kuti wese angobuda chigaro kumauto anenge kunopinda chigaro kuZANU-PF. Iko zvino tarisai General Valerius Banda akuenda kuita memba yeZANU-PF. Saka mauto achona achiri mauto ewanhu kana kuti enyika here? amoto yezanupiev. Saka vachenda kuno uroa nukufra vani. Mapurisa hacho chayo chayo. Akabuda chipurisa. Tarisa yu ya angaru mtawalio mapurisa uya papa. Kumpangwa ya mnyani ya chukwe. Iko zvinezva imemba imemba yezanupiev mu politiku. So zvinhu zvacho zvino zvinotonetsa kuti muzvinzwisise. Zvinhu zvese zanupiev iri kutora kuita zvakambetika kupi kuti chiuto chinoita chebato. Maita yenyu mazviita. Baba chinokure.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Banga re World Bank rinoti mutengo wemafuta unogona kukwira zvakanyanya kana kurwisana pakati peIsrael neHamas kukaramba kuchikura. Richiti izvi zvinogona kukonzera kukwira kwemutengo yezvekudya pasi pose. Zvongove dia pera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reSADC nhasi richata musangano mukuru uchapindwa nevatungamiri venyika pamwe nevakuru vehurumende kuti vakurukure pamusoro pezvinonetsa muZimbabwe. Mitengo yezvekudya inotarisirwa kuramba ichikwira munyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.